mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nemakumi maviri nevaviri 1122 vari kunze kwenyika vanotumira kuzimbabwe mabhiriyoni 1.6 emadhora ekuamerica iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nemakumi maviri nevaviri 1122 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevapfumbamwe 19 nezuro vanhu mazana matatu 300 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muzimbabwe kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana ane makumi maviri nevapfumbamwe 429 Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi manomwe nevana 174 vafa nechirwere ichi Bulawayo ichitoverwavo nemanikaland ine vanhu zana nemakumi mana nevanomwe 147 vakafa manikaland ichitoverwavo nemashonaland west ine vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu 95 vakafa nechirwere ichi kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vave zviuru makumi matatu nezviviri zvine mazana matatu nevana 32,304 vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevanomwe 23,687 vamwe vagari vekuchimanimani vanodarika gumi nevaviri vanonzi vakabatwa nechirwere checovid-19 izvi zvakaitika mushure mekunge hurumende yati vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi matanhatu vange vambutama misha vachishora kuyeredzwa nemafashanu emvura vadzokere kumisha yavo yekumatende avari kugara kubva muna 2019 apo vakaparadzirwa misha nedutu mupengo recyclone idai vanhu ava vakambotamiswa mushure mekunge dunhu iri rapindazve munzira yemafashanu emvura nedutu mupengo emhepo maviri tropical storm charlene yakaruba muna zvita uye tropical storm eloise mwedzi uno hatina kukwanisa kubata sachigaro mubazi rezvekudzivirirwa njodzi kumanikaland kana kuti civil protection committee chairperson vaedgars seenza asi tabata mumwe mugari wekuchimanimani kungangu vapadon maguta
vanhu vakatamiswa misha nokuda kwemafashamo vaigara matende vakaiswa kust patricks nepamutambara mission tiri kuzwa mareports ekuti pakutestwa kwakazoitwawo nyaya dzecovid wava ikoko kuna vanhu vanokwana kuita 11 vakabatwa positive zvava zvavhiringa vanhu vakati wandei kuti vanhu ava covid vakabva vainayo uno here kana kuti vakabatwa nayo vari munzira kuenda kwaichengetwa kumaevacuation centers kana kuti vakaibatira maevacuation centers umomo here
asi vanhu pavanotamiswa misha vachienda kunzvimbo dzekupotera idzi havapiwe here zvikwanisiro kana kuti mapipi iya
zvandakaona pacyclone charlene maevacuation centers atatinawo muno muward 15 papasina zvikwanisiro zvemaPPE kunze kwe one cent ndakawana pakazombopo vanhuwo mamask because papari padhuze nepa clinic yanga iripo zvayo kuti muzhinji mamusina zvikwanisiro ndisingazivi yangu pakuenda kuvakabuda vachiita this time kuti zvikwanisiro zvanga zviriko here asi tongonzwa kuti kwavakaenda koko zvinenge zvazviri nani.
Ko mukufamba nemaduta vanhu hamuna njodzi here?
Njodzi inokwanisa kubuda mukufamba kuti nekuti vaita kurwa nemabhazi mazupuku hatichazivi kuti akabva akanaka here kana kuti anga asina kunaka uye kuti masenders maaigara macho mama akamira sei.
Ko chii chiri kupa kuti vanhu vakaputsirwa dzimba nemafasha memvura muna 2019 varambe vachigara mumatende izvi tiri kumbodzikwawo kuti pane vamwe vari kubatsira zviri kufamba sei semanzwiro amuri kuita?
Nyaya yekugara kwavanhu matende nguva yakareba inyaya iri kutotinetsawo kuti zviri kufamba sei. Zvishuwa hurumende yakavimbisa kuti ichatora nyaya iyo sepriority kana kuti sechinhu chakakosha chaikwanisa kuti izotanga kuita. Pakava nekufamba kumasoko kwaibudawo kubudikidza mumapepanhau ehurumende nemuhurumende macho nemuzvivhitivhiti nemumaredhiyo kuti tiri kuwana rubatsiro rwakawanda angava masimendi kuri une mari dzakawanda dziri kupinda dzekuti vanhu vakasara vasina pekugara noda kwedutu mupengo idai vawane pekugara. Asi up to now vanhu vangori mumatende ndi patiri kusvika musi wa 15 March vanhu vanenge vanotwa ne 2 years dzakakwana vangori mumatende ndi ya zvinorwadza.
Mumwe mugari wekungangu kuchimanimani vapadon maguta vange vari parunhare kuchimanimani kwikare naBlessing Zulu weStudio 7. Guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kuti mari yakapinda munyika kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika yakadarika bhiriyoni imwe chete nemazana matanhatu ezviuru zvemadhora zvemari yekuAmerica mugore rapfuura iri ra2020. Banga iri rinoti mari yakabva kuzvizvarwa zveZimbabwe chete yakadarika zvishoma pabhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica kuchitiwo mazana matanhatu ane makumi mana nemanomwe emamiriyoni ane zviuru mazana masere zvemadhora kana kuti US$647.8 million ichitumirwavo kumizinda yedzimwe nyika pamwe nemasangano akazvimirira izvo zvakasvitsa uwandu hwemari yose pa US$1.647 billion. Mari iyi yakakwira nezvikamu zvinodarika zvishoma makumi mana nezviviri kubva muzana kana zvichienzaniswa nemari yakapinda munyika muna 2019. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain vari nhengo yeZANUPF Dr. Simba Mavaza vanoti kuwanda kwemari iri kubva kunze uku kunofanirwa kuita kuti hurumende ikoshese zvakanyanya bandiko rezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze mukuvaka upfumi hwenyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kana yakati maremitensi zvakaiswa kumusha nevana vari kunze kwenyika yakatowanda kupfuura yataurwa iyi nekuti kune dzimwe mari dzinotumirwa dzisingaende through mafinancial institutions kuti dzirekodwe. For example, munhu anokuudzai kuti ndine mari yangu iri kuZimbabwe ndipowo mari kuno kuengland, saka zvinoera zvinobva anenge yangoisa mari kubhengi rekuengland, saka mari iyi haichaverengwa semari yasvika kuZimbabwe nekuti yaiswa kuno. Iyo njira yake iri kuZimbabwe yatengesa chibage yaita sei yatengesa motokari dzake itsika iyi haina kunaka, itsika inouraya ikonomi yehurumende zvokuti ingadai vanhu vese vaitumira mari nemachanerosi aripo ana Western Union mukuru.com MoneyGram dai diaspora by now itoro over 5 billion yayakatumira inwaje. Saka yaza wetsipiwe upload diaspora kuti diaspora is another sector which must be taken very seriously nehurumende because it true contributor is diaspora to the economy in a very unimaginable way.
Ndanzwa muchisoropodza vasingatumire mari kuburikidza nemikana yakaita sana mukuru nemwe vanongoti ndine mari kumusha ndipei mari kuno. Asika kwokupedzisira Dr. Mavaza, mari iyoyo inozongoshandiswa muZimbabwe chii chakaipa ipapo?
Chakaipa ndechekuti mari iri muZimbabwe yawandikwa muZimbabwe ndipo yashanda mzimbabwe mari yatengeswa mzimbabwe asi muripo wacho watengeswa hauna kupinda mzimbabwe wasara uri kunze kwenyika kwabadhamu saka mzimbabwe yaluza into foreign currency country yenu nekuti mari diaspora ikaita kuswa yeswa kuchete inogona kucreate majobs inogona kugadzira infrastructure inogona kuti nyika yedu iwe nyika yakanaka vanhu vakufarira kugara mushanawo.
Asi nyaya hombe iri kuchemwa nevana veZimbabwe vari kunze, Dr. Mavhaza, inyaya yekuti kana hurumende ichikwanisa kunge ichivacherechedza kuti vari kusimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nemari dzavanotumira, sei isiri kuzovacherechedzawo kuti vakwanise kuvhota vari kunyika dzavari?
Tokona kuona zvizviviri. Nyaya yekuvhota, hurumende yakati iri kuongorora nyaya iyi. Pari kuti vanhu vavhota vari kunze kwenyika, haiko decision yehurumende yoga. Mapato anopikisa hurumende anofanirwa kuitawo come up with a roadmap. Voravavo vachitokonya hurumende kuti nyaya iyi igoitwawo mareforms iwayo agoitwa. Kana mapato anyarara akangomirira kuti hurumende ivagadzirire nyika, ivagadzirire mavhoti, ivagadzirire pekutonga, vanongora vari kunze. Bata rinopikisa, harikopikisa chete bata rinounzawo nemuono kuti kationyera nepamwe chete vovhotawo for these laws, voraisawo mamotion muparliament and then debate them and fight for them.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain, Dr. Simba Mavhaza vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutori wenhau Hopewell Chingono akasvika kumba kwake nezuro chitatu manheru mushure mokupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Gweta raChingono vapaida moyo saurombe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo Chingono achiratidza kuve neutano hwakanaka, pane zvinoitika kumunhu kana achinge ambovharirwa mujeri, naizvozvo vachaona kuti veChingono achaongororwa nevana chiremba. Chingono akasungwa katatu mumwedzi mitanhatu yapfuura uye anoti haasi kusungirwa kuti pane mhosva yakapara, asi kuti anotaura zvinhu zvisingadiwi nehurumende kuti zvitaurwe kana kuti zvizivikanwe nevanhu. Tabata vasaurombe kuti tinzwe pambire nyaya iyi.
VaChingono vavakumba vakabudiswa nezuro manheru kuno kuZimbabwe kuti vaende kumba mushure mekunge vapiwa beo yavo vakabuda kuchikurubhi kuma 7 usiku kuno kuZimbabwe.
Vakadini havo, vakasimba here?
VaChingono vakasimba sekuziva kwamunogononga muchingoitawo kuti kugara muchitrongo kunoza kunokuita pautano, nokuti kudya kwemo hakusi kudya kwakajairika uye maconditions asi ivo kusimba, vakasimba VaChingono.
Vanoti nenyaya dziri kuramba dzichiitika kwavari idzi?
VaChingono vanoona kuitika kwenyaya dziri kuitika kwavari sekushushwa kana kuti sekushungurudzwa kwavari kuita nehurumende nokuda kwekuti ivo munhu ari kuexposa corruption. Saka ivo vanoona kuti kusungwa kwavari kuita uku hakusi kusungwa kwekuti vane mhaka dzavari kupara kwete, asi kusungwa kwekuti vari kuita basa rekuexposa corruption muno muZimbabwe.
Chamatarisana nacho ndechipi takatarisa mberi kwatiri kuenda uko?
Kubuda kwavaita uko kubhadhara mari chipatiso kwavaita vachine macharges avari kufesa, VaChingono akadeke chitatu vachisungwa mukati me6 months dzapfuura. Saka vachine dzimwe mhaka dziri pamberi pedare. Mhaka idzi imwe yacho iri yekuti vari kunzi ivo incited vanhu kuti varatidziri against hurumende. Saka iyi yava mhaka yechipiri yavari kutarisana nayo, asi mukati memhaka yechipiri iyi yavari kupomerwa yekutwita inhau yekuti tiri kuda kuenda nayo kumatare pamusoro, nekuti mukuona miongororo yataita mutemo wakashandiswa kusunga VaChingono, mutemo usingachaexisti mukati menyika yedu yeZimbabwe, mutemo wakabviswa mumabhuku emitemo yemuZimbabwe muno neconstitutional court mugore ra2014. Saka tichi takasvisa pamberi pedare remagistrate court rekaramba maagimeza tata ite kutimpimu ya usisipu. Saka inya ye kutitawa kuna kuyende sa kumatari pamsuru atinu tarisira kutasa pfumirana ni muono uidwe kutimpimu yu wakapiswa wakapfumirana na nikuona kwedi kuku wakingona nungu wa sisi na mwosa ilipambi ilipimatari
mataura kuti asungwa rutatu mukati memwedzi mitanatu. Tichitarisa kuramba vachisungwa kwaari kuitwa, munoona kuti muchabudirira here munyaya iyi kana maenda kudare rapamusoro?
Padare rapamusoro tinokarira kuti tinobudirira nekuti tikatarisa zviri kuitika mukati menyaya dzevazhinji kumatare epasi kuri kubva mitongo iyo yakada kutifanani uko takutoziva kuti munhu anosvika ikoko chikumbiro zvese zvaanoita pamberi pedare kana maapplications ese anorambirwa even ekupuwa bill tiri kunopiwa zvinhu izvi kumatare epamusoro ndokwati kuri kunotongwa nyaya zvatinoti dzimwe nguva zviri zvine independence mukati uye nemajudges epamatare epamusoro vari kutonga vasina kutya kwakati kuri kwatiri kuona kunge kuri kuitika matare pasi.
Avo vangi vari gwetare mutori wenhau Hopewell Chingono vapai damoyo Saurombe vari parunare kuHarare ne Studio 7. Zuro chitatu bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika reHomeland Security rakazivisa vanhu muAmerica kuti vachenjerere kuti vanhu vakagumbuka nekusarudzwa kwava Joe Biden semutungamiri wenyika vangangotangidza mhirizhonga sezvakaitika paparamende yeAmerica yeCapitol Hill masvondo matatu apfuura pakafa vanhu vashanu. Bazi reHomeland Security rinoti zvakaitika musi uyu zvinogona kusimbaradza vanhu ava kuti varambe vachikonzera mhirizhonga dzakadai munzvimbo dzakasiyana-siyana muAmerica. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vanoti vanhu ava vakaita masimba pautongi hwevaiva mutungamiri weAmerica vaDonald Trump sezvo vaTrump vakange vasingavatsiuri. Dr. Machekano vanoti hurumende yava Joe Biden ichaona kuti vanhu ava vachamiswa pamberi pematare edzimosva kana vakapunza mutemo.
Ichokwadi kuti izvo kwaburitswa yambiro yekuti vanhu vange vakakwarira nokutarisa kuti kune mamwe mapato evanhu vari kugulumuna vanova vakangoda kukonzera mhirizhonga munzvimbo dzakasiyana-siyana dzeAmerica. Awa magrupu awa atingangoti matera groups or extremists ndiye muno muAmerica zvizvarwa nevagari muno muAmerica asi avo vanenge vachida kuti varwisana nehurumende maererano nekunyunyuta kwavo kwavanenge vachiita.
Chii chavari kuda vanhu ava?
Ava vanhu ava tingati vazhinji vacho vanhu vaya vekuti vanga vachitarisira kuti dai vaTrump varamba vari pachigaro. Saka mukudyiwa kwavakaitwa uku tinoona kuti vakava nekunyunyuta zvikuru nokuti vaTrump vanenge vanga tingati vanga vachirepresenta mainteresti avo. Kubva kupinda kwaita vaTrump mukutonga nyika ndo pataona magrupu awa achitanga kunyanya kubudirira nokuvanobuda pachena mumabasa avo avanenge vachiita. Magrupu awo anenge aya atingati ane rusaro rwaganda pakuti vanenge vachinyunyuta vachiopoza vanhu vanobva kune dzimwe nyika vanouya muno muAmerica.
So kuona kwenyu munoona kuti zvichida nyore here kuti hurumende imise zviri kuitwa nevanhu ava?
Maonero angu ndeekuti sezvo zvanyatsobuda pachena pari zvino kuti izvo ava vanhu ava vane chinangwa chakaita saichocho ndinoona sekuti hurumende ichasimbisa vanobata mutemo vanochengetedza mutemo kuti vange vachikwanisa kudhila nevanhu ava nokuti kukura kwavaita kuenderera mberi kwavaita ndekwekuti panga pasina munhu anoti vanhu ava ngavachengetedzwe vanyatsobekwa shuwa kuti havarambi vachiita mabasa avo sekuti vaTrump vanga vachimasapota avo vanhu ava. saka vanga vasinga kwanisi kuti vava tsiure asi ndinoona kuti va Biden hurumende nyowani ichange ichizama kuti ino ita kuti vanhu ava mabasa avo asaenderera mberi.
Nyanzvi mune zvamatongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC ne Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Kroniko rinoti mapurisa muBulawayo nezuro vakasunga vanhu gumi nevaviri kusanganisira vana vasere vari pakati pemakore gumi nemana nemakore gumi nemanomwe vakange vakaungana pamafaro mumusha wePumula South vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo yehurumende yekurwisa kupararira kweCOVID-19. Herald rinoti hurumende yazivisa kuti bazi rayo reLands Agriculture Water and Rural Settlement rave kuzikamwa nezita idzva rekuti Lands Agriculture Fisheries Water and Rural Resettlement sezvo hurumende yakaumba rikawedzera bazi rinoona nezveindustry yehove. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini kwa kumatina na enyika hai watino inga muno fara tino inga muno chengitwa ninyasha nyengu wa yekorona hii ledwe ingatina mate ingatina mate marivati kundise ninoda kuta urao pamsoropa mamangwana avu wakata ura sinoru waza jisinga bili shakabata vanhu vese vakatibata mufunge zvenyu zvinotaura mamangwana asi mashoko anotaurwa nemunhu mukuru iwayo ane chigaro chepamusoro. Tinokumbirawo kuti dai zvaibvira zvazvo vamangwana vavamisa basa. Kana vasingadi kuvamisa basa vamangwana ngavasungwe pamusoro pezvinhu zviri izvozvo, ngavasungwe kana kuvadzinga mubato, nekuti murume mukuru haafani kutaura mashoko akadaro iwayo. Chii chinoshamisira kuti kwai maminista anofa muZimbabwe chete here mafama minista? Inga nyika zhinji vari kuviga maminista, dzimwe nyika vachitoviga nemapurezidhendi. Maminista ari kuvigwa nyika zhinji, kwozoti vemuZimbabwe vanonzi vafa kunzi yatowo mhosva yemadhokta. Ko maminista anokoshei kana akanzi afa? Ivo vanhu vanofawo vasina zvigaro havakoshesi nemhaka yei? Mozoti kwai maminista afirei? Nyika zhinji dziri kungovigawa nemaminista. Vamangwana mutaure semunhu mukuru, tinoda kuti vadzinge kana vadzinge basa kana kana kusungwa vamangwana. Pamusoro pezvinhu zviri izvozvo tinokumbira kuti hurumende ngaitogadzirisa chaizvo kuti vamangwana vadzingwe kana kuti vasungwe. Murume mukuru anotaura mashoko akashata kudaro. Ndatenda hangu.
Makadiko ana mukoma Jonga, ini ndinoitwawo Blamuzi ndepabhindu rapo. Madzadiwa muZimbabwe kunota shungurudzwa nevarume vezano ava vakundikana. Takatarisa nyaya yachingono naskala ingave nyaya ingese vanhu mujeri taisa zvekuita mangwana namugwadi voshungurudza vanhu asi havaiswe mukati. Munhu kutaura chokwadi ingave mhosva here kuti akavhaiswa mukwati? Tinokumbirawo masangano anoona nezvemunoitika muZimbabwe dai apindirawo vana veZimbabwe tanhonga svose nemuromo.
Ndiri ndinirotaura ndiri paMozambique panapa. Hama dzangu, zvinhu ngazvigadzirisike muZimbabwe. Makuru yavo ndoavo kukonzeresa zvese kuti zviitike izvo. Mari kudya mari kuitika ndo zviri kuitika muZimbabwe. Nyaya pati Zanu PF yakaora pati iyoyi. Hazvina kunaka zvaro kuita. Hazvina kunaka. Isu takatotiza Zimbabwe inye mari, mari haisi kubatika muZimbabwe. Mari munhu akabata yusa vanotora ndiyo. Havadi kuti umwe abate yusa asi vanoda kumupa mabhondi. Tirikuno muMozambique takurotadza kudzoka necorona virus.
Kwaziwai benepeni wayestudio seka nangu matanono kawante munofara here? Asi tofara chaizvo tirikunaikukuru. jobeki ndakuta pamusoro pa uyo mangwana unotuka manesi nemadhokuta kuti asi kuita zvakanaka kuvanhu vavo vezano kuti mwari anoite zvakanaka nemashoko akwewanhu asi ndizvotaura nemunhu mukuru izvozvo sezvandizoriwa navo pamuchongoro vakavhumuka pavagona kutaura zvakanaka kunhu zvakanaka nevanhu haachazivi zvokuita vanhu vatozi vanhu vakuru vane respect vanocheremerera kuvanhu inika zvinonzi kuti gurupeta muso vadoko vakuremekedza vanhu ivo sei vasingazviiti izvozvo tatenda hangu
mangwanana akanaka mangwanana akanaka vasvemarara vese vestudio 7 ndokukwaisai mangwanana ano nechiti makadini nebasa rakanaka ramunotibatira nhati tova nechikumbiro kuna vamunangarwa kana vachinzwa kuti dai zvaigona vaitawo kuti mutauriri wavo vaniki mangwana ava vambotorwa vambovharirwawo mutorongo nekuda kwemashoko avakataura nekuti vazhinji vakasungirwa mhosva dzakadai vari kutonyimwa mabheyu pamusoro pemhosva dzavanonzi vakapara idzodzi saka ivo mhosva yavakapara ihuru kwazvo saka ngavaratidze kutonga kwaka kwejekerere kwechokwadi vachibatawo kunyange vari mumahofisi mava muswe mukunge vataura zvisakafanira sei zvakataurwa navaniki mangwana ndinongoti dai vaitigoneravo ipapo ndinonaso kuti vaigona kuratidzawo nyika kuti utongo hwavo hunenge huri nedirection saka ndinongoti dai zvaigona ipapo vatibatsiravo ipapo ndichiti moswerawo zvakanaka nebasa rakanaka ramunotibatira zita ndinoitwa comrade 2023 new government
magadi vashamarari vestudio 7 ini ndinoitwa chitowa ndiri pamukopani pasouth africa ndinongoda kungotaurawo pamusoro pevakuru vezanu kuti kana vachityishidzira vanhu vachiti musataura manyepo okuti nhingi arwarisa vanoda kuedza kurevei kana munhu asiri kurwara handiti anongobuda achizvitaurira ega here kuti sei vanhu muchiti ndiri kurwara ini handisi kurwara vanhu vomuona pazvevhitivhiti
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
nekambo kavo the way kungakona sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vari chiuru chimwe chete chine zana nemakumi maviri nevaviri 1122 vari kunze kwenyika vanotumira kuzimbabwe mabhiriyoni 1.6 emadhora ekuamerica tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndiri tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka